kutorwa musi wemandi nasi yatova Saturday asina kana kutorwa zvawandisa sesinogara parod ndopaanotsvetwa onye dzakutongo mhanya ipapo nhunzi dzakutongo dini plus futi avati update kuti nei mabhini acho asina kutorwa saka isi tisingasazivi kuti imhosva here kugara kana kuita dzimba dzinenge dziri munyasi mekuti munotsvetwa mabhini nestreet yese sataiti dai nyaya iyo yadini yaongororwa yatsanangurwa yaonekwa kunzi kana mabhini asingatorwi ngavatipe imwe option kana kutizivisawo sevagari because titoriwo vanhu vatoriwo nekodzero dzavo ichangoita kungoti choro vana vanenge vachitambira ipapo vachazononga tsvina dziya vachidini vachidya kana kuti vachitokagisa mabhora tisingazivi kuti iyo tsvina yakamira sei saka tachitipapo panofanirwa kuti pagadziriswe kuitira kuti wadhi yedu isusu igare yakachena
Mungati vangashandisa mhando dzipi dzekukuudzai dzekufambisa mashoko kuti muzive kuti nhasi motikari yemabhini haisi kuwanika
indai toti dai vachitokwanisa kutoti kana kutoti sewezhira iyoyi handiti totaurawo kwairi handiti ka poitowo inonzi chikaretaiza pachifamba chinonzi chichiya chitoti hoo chichitenderera chiya chi handiti tinokwanisa kuziva kuti oraiti saka vhiki ino mabhini haasi kuya saka ngaticherei gomba handiti tiise zvinoora umo totsvaka mapepa todini topisa kuita kuti munhu wese haangwei because its not easy kuti uende kune munhu kuti uyabvise bhini because anokuzva kuti tiri kuda kutorwa tichingani mandi because sometimes vanogona kuya kumatura kumafuta akavata saka vanhu vanotovata vakatoisa sande manheru saka ndachiti zvikaendewo kuna nawe zvireekokuku zvikakwanisa kubudawo muchifamba vanhu vachitenderera kana kuti muchitaura futiwo pachinyi pamaredhiyo paya paya vanhu tinokwanisa kuziva
okay pane angada kuvabatsira here kana kuti ne anoona dambudziko iri riri kumuafectawo zvakangofanana nezvataurwa nanti
ndoda kuzamawo kutaura kuti nyaya yemvura nenyaya yemabhini inyaya inotoda communication saka tiri kuti nyaya yeinformation ndo yakaleka mucommunity medu then kufambiswa kwaita yafungidzira kuti pakagadzikwawo mawhatsapp groups facebook zvinhu zvinobatsira kana vechihaila vaiva vanofamba nemota vaizivisa kuti mangwana hakuna mvura mvura toiona nguva yakati zvinhu zvinokwanisa kudi kutibatsira then nenyaya yekusvitsawo mashoko edu tinenge achidawo kuti information isvike kuwezhira mumawhatsapp group imomo vewezhira vange varimo kureva kuti patinovhurawo pamasaisai ewezhira pafacebook ingava twitter tiwanewo pane information iyoyo because kune vamwe vanogoenda patwitter nepafacebook nguva nenguva saka information inogona kufamba zvakanaka
takanangana nenyaya dzesedelivery ikanditaure neward 6 sekuziva kwedu kuti toseri katiri munewo masvingo eben kana munhu achitenga stand anotenga achibhadhara nemari yezesa asi vanhu vakatanga kugara kureganiti kubva 2013 up to now hakuna kana magetsi ati aiswa ikoko zesa nekanzo mari vakadla asi vakutarisa kuti vanhu ngavazvionere ngavaite maprojekti okuona kutoti vazvibhadharira mari asi of which zviri kutoita kuti mucommunity muite kuti vanhu havachahwisisa nokuti vamwe vanoti vanenge vane mari vamwe vachitiso hatina ivo mari vakadla ende ndokwakazara mbavha ikoko endi mujinga megomoka muya mbavha dzose dzogara imo vanhu vanogara ikoko vachingobigwa kanzo haimbofitikana kuti dai kwafamba mapurisa ekanzowo mausiku achichengetedza vanhu vari ikoko of which zvakutoshungurudza moza kutogara kumusha kuri nani ende kuti zvevanhu vaende kunotsvaka huni mugomo veema vanenge vachisunga vatsvagi vehuni vachiti hamutonembo kutsvaga huni yeti vanhu vanofanira kanzo dai ichito iriyo inotosungwa saka zvinhu zvinotishungurudza sevagari vewad 6 riside extension
mataura nyaya yakanaka chaiko kuti vanhu pachavo vanenge vakusorana kuti vamwe havana mari vamwe senyaya yakaitika ikoko kuhillside mungatiudza here zvine udzamu kuti makanzi munokontributa mari yemari kuti muunze magetsi
maita basa zvakanzi munhu munomwe noumwe ngaabhadhare 490 per each household ino kana zvichinzi mari iyo ibhadhagwe Isunu zuri kungo kukira mwaka mbo badadara wa mwavasati. Endi kupa kubadara kwa ya papo mwavasati wato mbo tanga kudevelopa stand yake. Of which muna wago nukubadara marie magesa. Sata tanga kubadara ground. Kana utanga kupeza kubadara ground. Kana utanga kuvaka. Saka ini kanzo ika. Mungu nati saka wafotara makanzela ya wawa. Makanzela wasa from what 1 to 10 ika. Ah, vati shunguruza. Deja ya kuna uro tima Queens mangwana kwetu wa elections ika. Ah, chaita revisit pa makanzela za takaisa this time.
Matawara uti imoswa ekansu ere kuinza magezi kana uti ndi kambani yeses.
Imoswa ekansu yisa ati kunikuinda kusesa. Nunda po kuti vatengi kana vagari kana vachi nzivano puwa safety delivery. Wano puwa ne kansu. Kansu ndi nwesu za kututu ino engage vana nukwa watu waisa magezi. Asi soku za kututungo shanda ne kansu. Kansu ndo ya kabadara sesa. Ya kabadara nesesa. Marizu zisa ataka badara kaisu. Atisi kukwaza mwote ya tango puwa magezi nesesa. Endi sese ya chua ya kuto relax. Kuna kukuti wanwa ya kuto nzinyore ya constitution ya kuti mwusu yisire magezi. Endi kana manyora constitution. Sese ya nchua la chapi ndiru nti matuwa matonyora constitution ya nyo kuti mwusu yisire magezi. Endi kana ya dalo sese ya mvayaso vya yonyora jipashu bodi chanyu kuti. Property yeyo ya mani tenga ino remena yari property yesi yesa. Saka unutushi ya utu nshunumbo fambase. Utunushi ya utu masungu yaka fambase. Eni tijiri papase zi delivery. Mwazo wandi nukwazo kama mzora nishitawa nishwa masungu. Nita sauti ndichatama. Mwazo wa mangu ya makanzo yezo shwari kuti. Kana munaka badara bilu rakeka kukanzo. Ano visibuka half of the amount ya badara. Sauti gani pe example utindika badara 10 dollars. Ndo badari baya ndo visibuka 10. Asipo mno masunga wambo yero. Apano watu wanwari kure megwa. Wakuto wezera futi ma budget mbura ya kuwezera kudura. Unusha ya tumbura chuna ninge shanda nguwa yutu mbura chuna ungara futi isipo. Na ima kambo zone pima shura gadiru.
Eh, tupo swa tuku ite apano pa wezera komisi wetu. Kwanzi ma shura kata sewa. Pane wangu yerewa ne similar yes service deliver. Kwa timuwe pane ingwe chirongo.
Ine shitaronya yempo taronya yemabini yoi same street kumarani kwa ndinogara huko mota dzikwansuti dzipint mabini anotakurwa ochetwa kumuchete kwe road achotwa kumuchete kwe road vana vari kutora kana zvakaita semakondo muachifuridza nokuti zviri kukonzesa zvigwere nenyaya yemazinki marata emakombi zvari kuitwa ari kugara dziri kugara muri dziri street imomo but dziri svina ende anotosakisa kudaro kamushandi wekusiti kanzo anotogara ipapo patinoti tichipinda mbavha dzinenge dzakativandira pai imomo nokuti kana iri mota yemabhini ngaingopinda mustreet takure mabhini kwete kuti kwaizvo ndokusunza mabhini tonochota kupi ku street kwe utona mabhini kusisina atoinda akutotengeswa nayo vashandi futi zve the city council vakunotengesera ko vongongo dzava kutengeserawo vamwe saka tokumbirawo chichemo chekuti tidzureiwo nokuti tanzwa nesvina.
Street ipi?
Ichororo.
Iri mu ward 1.
Iri mu ward 2.
Okay. Ziko futi tingangoti mabhini acha hatitori na mabhini kwao. Vamwe vazhinji mabhini takaguma kumapuwa hanchatombozivi kuti gore ripi. Mabhini mamwe tiri kushandisa mamwe totoshandisa ma 20 liter buckets edu. Vanhu vemabhini dzimwe dzenguva vanenge vane ka rough like asi vavana kutipa mabhini acho ekuisira. Tikaisa ma 20 liter buckets edu aya parodzi vanongotora 20 liter buckets ravo vongorikanda rakadaro mbini. Mangwana vanenge vakatarisira kuya kuzotakira bhini marara acho ndomaisa pai. Hatina mabhini ngavatipewo mabhini mamwe akanaka ane muvharo. Tise parodi. Kana zvinetsa zvokuti vatipe mabhini kana kana taisa ma 20 liter mabhaketi edaya ngavasatora kinda nawo ngavangokutura marara chete vasiye mabhini edu.
Ini nyaya yangu iripa service delivery. Ipapo ndakubva hangu kune zvemvura nezvamabhini. Ndakuya kuma community facilities. Tikatarisa iyo inomuchekeho. Patiripo pano pakutonyadzisa. Tikatarisa izvo zvipata takatotarisana napo ma window esa were they are vandalized but tinoona ma churches anobhadhara mari. Ini ndinotovawo umwe munhu wavanhu vanouya pano vachipindira church. Dzimwe nguva tikisha ma services ama church manheru. Tinotoshaya mari kutotenga mari pendent tichibaiwa nokutorumwa nemosquito. Bundo shairo shairo harisi kuslashwa panze. Maintenance chaiyo tikatotasa izvi zvinotambudza magetsi chaizvo zvakadambuka dambuka. Hatisi zvati iwo ma city fathers harutadza kungomaintaina here ma facilities zvakunyadzisa.
Usaka imimanga mafunga kuti ndiwo nani vane kodzero yekuti vanga vanokwanisa ku repair. Methods yamukada kuti ingimwe inoshandiswa inga vaipi.
Tiri kungotarisira kuti iwo ma city fathers edu ma councillors ataka elector. Ngavakoshese zvinhu zvakaita saizvozvo nokuti ino isa tichitora semucheke hoo. Ifacility yatinotokoshesa isu savagari kuti tinosangana pano tichiita zvirongwa zvedu zvakasiyana siyana tichisangana inzvimbo yatinotokoshesa savagari zvotoda kuti ichengetedzewo zvakanaka sezvayaingova kare asi iye zvino zvakutonyadzisa.
Okay, saka imi muri kuti tiri kufangwa kuti tiite inonzi active citizen participation yokunyatsokuona kuti zvinhu zvedu hazvisi kukwanisa kuitiwa vandalized here muri kuti chii?
ndi nao panyaya ze safe delivery bozi ito i healthy nyaya tukutawara nisayo pama safe deliveries nyaya ku ye mishonga chaye chayo ye kurapwa ima drugs kuma hospital kuma clinics edu atinu atoinda o tunuonza kununyore kwa mshonga pachibuku tuonzi nae muno tenga kuma pharmacies saka zukuru watu maria teta badara pa kanzo paya imari nungwenda muomwe kanzo ye kungo tindi bachi dindo ne kunyore kwa watu nano mwama pili sakati roga para piwe saka ndi imwe ishu ya tunuoti inoda kuto gaziriswa cha izu na kuti kana ye wajungo za watu wano kukoti pachi dindo cheti peta tuno badara edu dola riri RTGS noti futi US dollar wongoti dindira wochi dindo chaitoenda kunotenga machi matablets edi panonzi no badara $5 wabadara $5 iwe panonzi unotenga pamwe unotenga mapirits acho ye dollar kuri woti kwoto sia mari akuzi kwa unofana kutorapo kwa unofana unorapo kunotoda dollar kwacho iwa sia 5 yacho saka zvinge zvinhu zvinoratidza kuti hazvina
kwa muri kutaura kwa muri kuti kumakliniki yedu ndeye hurumende here kana kuti ndeye kanzu makliniki api ende uye ndezvipi zvamunoda kuti imimi zvive zvinenge zvichiitwa kumakliniks iwayo kuti vanhu vakwanise kuwana mishonga inenge iripo tinozviziva kuti kune inonzi result based fund inopiwa nehurumende kusipatara zvehurumende kusanganisira nezvemakanzu imoti kudisa vagari
alright ini ese mugari chandinoshuvira kuti dei chaitwawo ne government government hiyo futi zvindo inongo inotarisa ma clinics local government aya city council kwatinoenda kuya ngaingo allocate ma pirits ainoisa ikoko anoendera nokuti munhu wabvisa mari awane ma pirits yake kana usina kubvisa wototi hauna pane kuti unonobvisira mari ku clinic womashaiwa ma pirits wo then chimwe chatotarisira se government inoita budget paineita budget ngaisaita budget rekudira fuel mota dzavo kuti vafambise nokuti kana vaitaisa mari yeku budget kutaisa budget redu remari yakati kuyeoti kuri wati vanenge vaitotarisa kuti munhu mumwe nomumwe ari muno muZimbabwe anofanira kuzowanawo mari yakati inonozoita kuti arapiwa wanewo matablets ake pachizvazoitiki chinongogona kuwanikwa fuel yekufamba nemota dzavo chete tiri kuti mari yacho ngaiwandire kumapiritsi kufuel iite shoma fuel yacho iite ambulance story nani.
Okay, saka imimi muri kutaura kuti parukuitwa budget hapana social accountability iri kuitika panyaya dzegovernance panyaya dzebudget hamudaniwe here mukuma budget consultations kanzuru
tinodamwa but pane pasina zvinyorwa zvinotaura kuti kuyothi kwedu takashandisa mari yakati takanga taisa budget remari yakati saka vanhu vakazoisawo mari dzavo pavakatenga ndedzakati kana kuti sipa mari yatakanga taisa pabudget mari yedu yakazoshota kuti dai hapana
izvi zvinongowanikwa chete kuwezhia radio station patenge tichitaura nemakey population tiri pamucheke hoo pane here vane mamwe maissues vanoda kutaura petenin kumaservices yedu ehealth tekla
ini pamaservices ehealth vazhinji vari kunonzi kuchi kusiya mishonga kudivota mishonga nenyaya yekuti vakaenda kumapublic clinics aya edu ekanzurai unosvika mumwe anogonanga achienda kubasa fanika sevamwe vanogona ngachinda kumabhawa vachinonoka kusomuka vavata unonzi uyana 6 o'clock omire pakiu yemushonga munhu ikodzera ke kutora mushonga chero todangoti kungokumbirawo zvedu kuti iwe vanhu vatove kanzuro munhu anongorapwa nguva yaanokwanisa kuinda kundorapwa nguva iyoyo kana zvidhesi rake remushonga rakwana munhu ngaangoenda nenguva yake kusiye kwokuti 4 o'clock chipatara chavharwa
ndazwa muchitaura nyaya yekuti kuinda kumabhawa tinoona pamakanzuro pamuri kutaura neizvozvo pane masisters clinics masisters clinics haasi kukwanisa here kuprovide maservices kumasisters
ari kukwanisa zvokuti asi sister clinic yakauya manjemanjekai vamwe vazhinji takatangira mishonga kukanzuro kumakliniks ekanzuro saka kuti ndichinje zvakangofanana kusisters clinic hongu ndinodzidziswa adherence zvese ndinodzidziswa nekungodzidziswa zvimwe zvinhu zvinenge zvakangosiyana siyana asi mishonga yangu ndakatangira kukanzo saka kuti ndichinje hazvichaiti kuti ndichinje
mapoto takagara tavaudzawo chero pavanoita meeting kuti road haichaiti vane makomba makomba haichatomboiti zviri kukonzeresa futi zveaccident kudhumira nenyaya yekuti mota anenge akaenda makomba anenge akanyanya.
Alright.
Saka ari kuti bata saka tachitokumbira wezhira kuti vazamewo kuti betsera zvicheme zveduwo zvinzwike sangogumira mukutaura zvingoperera paground but zvindewo mberi
maita basa wezhira Ninyaya kuti makansela awa chinoita ndechekuti kana paanongovhotirwa haachadzoki kuvanhu kuti vanzwe zvichemo zvevanhu. Ende havatombozivi kuti rodhi dzacho dzine mapotho akaita sei nekuti havadzifambi. Vanongofamba yekuenda kuCivic Center vachinorya nemanagement yekanzuruko. Ndoko vanenge vachingoenda vachingonorya chete ikoko. Havachauyi kuti vaone kuti marodzi ariko here, mvura iriko here, mabhina ari kusengwa here, havauyi kuzvitarira izvozvo. Saka tine problem iyo yekuti kana kanzera angovhoterwa akutoita sekuti takutoshandira kupi kuCivic Center. Ndoko vanenge votoshandira ikoko. Paina muchoti kwaanofanira kushandira ndekuno kwaanenge akadi akavhoterwa.
Makatsirira kuhiva Community Radio.